Sangano Redemish Aid, richishanda nekambani ya Schweppes Zimbabwe, rakumikidza nzvimbo nhanhatu, sekuti vagari vari munzvimbo dzinonetseka kuwana mvura muBulawayo, vawane mvura iyi nyore. Vachitaura neStudio 7 pakukumikidzwa kwenzvimbo yakadai, mumusha wePumla South nhasi, mukuru weShweppes mudunhu reBulawayo, Vanesh Mashavave, vati vakaona zvakakodzera kubatsira kanzuro yeguta reBulawayo nekuziva dambudziko rokushayikwa kwemvura rakatarisana nevagari.
Sezvatoziva kuti muBulawayo mvura ishoma uye nzvimbo dzatiri dzino dzakakwirira vari kuwana mvura zvishoma. Sataona zvakakodzera kuti tibetsere guta reBulawayo kuti vawane mvura yakachena yekunwa.
Kanzuro yeguta reBulawayo ine urongwa hwekuva nenzvimbo dzakadai dzinosvika 25 dzekuti vagari vanenge vachikwanisa kuwana mvura pachena. Sachigaro weCommittee Engineering Services mukanzuru vaErnest Ravamoyo vati kanzuro inofara kuti kune masangano nemakambani ari kuzvipira kubatsira kanzuro padambudziko rekushayikwa kwemvura.
Mvura iyi imvura inobva mutepi inotakurwa nebhauza reSchweppes ichitipa mvura yacho yakatritiwa yakafanana nemvura inobuda mutepi ichibva kukanzuro. Iyi inzira yatakaona kuti vanhu vanoshaya mvura kana kusina pressure vanofanirawo kuti vawane mvura. Imvura futi haisi mvura yekuti inotengesa, imvura inobva muchirongwa chokubatsira vanhu mahara inoitwa neCity of Bulawayo.
Nzvimbo imwe chete yekuti vanhu vawane mvura inenge ine tangi remvura pamwe nepombi dzekuti vagari vachere mvura, uye nzvimbo imwe chete yakadai yakavakwa nemari inosvika zviuru zana zvemadhora ekuAmerica. Mumwe mugari wemumusha wePumla South vamakodengu vati nzvimbo yavo yange yave nenguva isingawane mvura, vachitiwo kuwana mvura kubva kuzvibhorani range rave dambudziko guru nekuti panenge pane vanhu vakawanda vanenge vachida mvura iyi. Amai Beatrice Chuma vatsinirawo izvi vachiti kushayikwa kwemvura kwange kwave kukonzera matambudziko akawanda, vakati vafara zvikuru neurongwa uhu.
Vanhu havachagoni kuwacha, havachagoni kudirisa mugadhini sezvo iri nguva yenzara. Saka izvozvi takukwanisa kuwacha, chero pavada kuwacha vavakuwacha, nekuti mvura tinoipiwa chaizvo. Hatichamuki kuseni kuchitonhora. Saka tinotenda chaizvo Mwari deyapindira mvura yanaya tigowana mvura inobva kudenga.
Guta reBulawayo rakatarisana nedambudziko rekupa vagari mvura yakakwana, zvekuti pari zvino vagari vari kuwana mvura kamwe chete pasvondo. Pane vanhu 13 vafane chirwere chemanyoka kusvika pari zvino nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.